evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable this Thursday, April the 28th, 2022. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, here on the Women's Roundtable.
I'm Sithandekile Mhlanga, and today we'll be looking at what's happening in South Africa. We saw that the EFF leader is encouraging Zimbabweans to go back home and vote so that they can have the type of leader they want, and it can also, you know, improve the economy. And he says this also has a bearing on the South African economy too. So we'll be talking to a number of activists and Zimbabweans themselves to hear what they say about this. Also looking at what else is happening in that country.
Yes, as from what Sandakile is saying, all eyes and ears were on Mr. Malema when he came out, and literally also, you know, guns blazing, saying that people should return back to Zimbabwe, Zimbabwean citizens. Although they are welcome in South Africa, he said it's better for Zimbabweans to go back to Zimbabwe and vote and make sure that they change the government. So we'll be looking at some of those issues, and also some of the issues facing some women in South Africa, some of whom are saying they would like to go back home as the situation is not looking promising following the death earlier on of Mr. Nyathi in Diepsloot, who was burnt to death.
Yes, Marv, and so the Zimbabweans we have spoken to so far say what will they go back home to, while others say they really want to go back. So the message by EFF is kind of balancing that equation by saying go and vote and come back, so that when the place is ready to go, you can go. That is what he's saying. And we've seen some activists saying they wish the South African government would take more measures to ensure that foreigners are safe. But we see the South African government also saying they are not encouraging any violence. And it's also interesting to note that most women say they work there to fend for their families. Of course, there are some who have, you know, white-collar jobs, so-called, but some are working in a kitchen, domestic workers, and some in different sectors, and they rely on the income they get to send money back home. So that's what we'll be looking at, how these factors, you know, affecting, bearing on Zimbabweans, on the decisions they have to make on going back home or remaining in South Africa to despite the violence, which is a dilemma mostly are facing. Yebo ke, kulabo ke abasanda ukusithatha namhlanje, sizabe sicubungula ke udaba oluphathelane lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa, abathi ngesingisi ke yi-xenophobia, kodwa bayala ke abalelo lizwe bathi bona abalanketha bechabi, bafuna nje ukuhlala kuhle elizweni labo, benelise ukuthola imisebenzi, bengaminywa ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngoba bathi abeZimbabwe sebebaningi ngakhonale izigidi lezigidi zabantu beZimbabwe abahlala kwele South Africa. Yikho ke abantu bakulelo lizwe abathi abakukhwabithi. Ngakho ke yikho esabe sikucubungula namhla. Sile ngothi ke ezicubungula ezombusazwe, silabalwela ilungelo loluntu, silaba ezizalwanike zeZimbabwe ezise-South Africa abazaxoxisana lathi ke besichasisele ukuthi kuqhubeka njani kulelo lizwe selokhu kwaqhamuka udlakela lapho esabona khona umnumzana Elvis Nyathi umuyi echiswa ephila, kuthiwa bebedinga abantu abathile laye-ke basekunguye-ke ochayo lapho. Sabona ke umndeni wakhe umkhalela abantu abakhe sebesala bengasela yise ezintandane phelo nina khonale kwele Zimbabwe. Ngakho ke sizabe sicubungula ke ukuthi udlakela lo luthinta njani abesifazane. Sibonile njalo umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF umnumzana Julius Malema isithi abantu abalubhekise emuva eZimbabwe bayevotela uhulumende abamfunayo ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Njalo katshonga ukuthi bephume bephele, hayi uthe nxa befuna ukuphenduka bengaphenduka, kodwa bebona ukuthi bayavota ukwenzela ukuthi nxa kulomunye uhulumende ongenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe akwenze. Bakhulume-ke kabanzi-ke, ukhulume kabanzi umnumzana Malema esithi ibandla lezanu-PF ke selehlulekile, kodwa sibonile ke ibandla lezanu PF lisithi lona hayi liyazama umnotho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sizwile umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma ke embukisweni wokuthengiselana osaqhubeka kobulawayo owezimbabwe international trade fair esithi hayi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokho kwama prices kwenziwa ngabantu abafuna ukugemula umnotho wezimbabwe ngabomu ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi alungise umnotho welizwe. Yikho ke akuchiloyo lokho ngoba iningi khathe sibikhala ngani ngentengo yempahla ekhuphukayo kodwa bacubungule zomnotho bathi hhayi akunjani umnotho nxa uvele usiwa uyawa kula muntu ongawuwisa ngoba bathi lokho abathi ngesingisi uyaresponda to imakhethi ekhona la bantu ukuthi bawuphatha njani. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla ke lengcwethi zethu lapha kambe kuyabuyeleka yini ekhaya ukuthi abantu bayavota. Uvotwa ngelanga elilodwa yini kumbe abantu kumele khathesi sikhuluma nje sokulolunye uhlelo ihlandla lesibili elevoter registration exercise elebiometric elimobile elisaqhubeka ukuthi ngabe abantu bahamba khathesi yini ukuyabhalisela ukuvota kumbe bazabuya dukuduku 2023 ngoba kufuneka amaphepha amaningi ke lapho abanye kufuneka incwadi zokuzalwa kube bebe lezithupha abanye kufuneka zona izithupha ngokwazo abanye kufuneka ke bekhanye behlolisise ke uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota kuthiwa i-voters roll ukuthi amabizo abo akhona yini ukuthi nxa ukhetho selifika ngo-2023 bevote kungelangxaki labo abangala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi kunengokuthiwa kumele kulungiswe okuthiwa lapho abangazisebenzisa khona-ke i-affidavit yokubafungisa ukuthi ngempela abakukhulumayo kuliqiniso. Ngakho-ke kuyakhombisa ukuthi unengi umsebenzi okumele wenziwe ukuze abantu bayibhalisela ukuvota. Yikho-ke sizabe sikucubungula-ke khonapha okwenzakala ekhaya okwenzakala kwele South Africa. Marvelous.
Aiwati nokuchingamidza yini emufaro pano pachirongwa chenyu chelife talk chemadzimai nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai nyanya vari munyika yeSouth Africa. Umo pari zvino tiri kuona kuti mune mhirizhonga uyezve takaona mutungamiri webato reEconomic Freedom Fighter vaJulius Malema neZuro vachiti ivo vari kuwanikwa ivo vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvidzokere kuZimbabwe zvinonyoresa kuvhota zvigonovhota vachiti ivo vanhu vakakwanisa kuenda kunogadzirisa zvisiri kufamba zvakanaka munyika yeZimbabwe vanogona zvavo kudzoka kuSouth Africa nekuti vanga vasiri kufara ivo nemhirizhonga iri kuitika asi vakataurawo zvakare kuti chimwe chiri kunetsa ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Saka tida kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kutaurwa navaJulius Malema izvi. Zvinhu zvamunobvumirana nazvo here kuti vanhu vanofanira kuenda kunowanikwa ivo vachinyoresa kuvhota uyezve vachizovhota kuitira kuti zvinhu zvisanduke munyika. Tozotarisa zvakare kuti pari zvino pane musangano mukuru uri kuitwa iwo kubulawayo wetrade fair pari zvino uyezve takaona vachiwenga nezuro vachitaura ivo pamusangano uyu vachitaura ivo kuti zvinhu munyika pari zvino zviri kuramba zvichikwira pamusoro penyaya yehondo iri kuitika kuSouth Africa. Saka ndozvimwe zvatakaona zvichibuda vachitaura pamusoro pezvanga zviri kuitika munzvimbo yeUkraine vakati hondo yeUkraine neRussia iri kuwanikwa iyo ichizoita kuti zvinhu mitengo yezvinhu iwanikwe iyo ichikwira. Asi nyaya huru yatiinayo pari zvino inyaya yezviri kuitika kuSouth Africa. Regai tinzwe pane vamwe kola vedu vari kukuona vari pano. Halo kola.
Hello, makadi yenyu.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani, muri kupi?
Muri kutaura na Brighton, ndiri muSouth Africa.
Taurai tinzwe, muri kuona sei nyaya yemhirizhonga nemazvi ava Malema.
Nyaya yemhirizhonga tirikuiona asi dambudziko riri kuitika nderekuti isu vana vezimbabwe vacho tinonyaya kutirwadza chinhu chimwe chete kuti nau izvino takabva kuzimbabwe tichitiza nhamo yekuzimbabwe takazama kumbozama kugadzirisa upenyu hwedu hwemuzimbabwe bati tichiramba so chero tikavhota hatizive kuti zvichaita here. Saka tiri kungotsva masaidi ese muSouth Africa macho taakutsva kuzimbabwe kwacho tiri kutsva
saka seiswa sei
kuvhota kwacho kuvhota nokuka
What's the matter? I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to Zimbabwe.
Okay. I want to show my Kuku to say, oh, my Yasoti, but he's up to his no combat thing, which was Jinji, Bangabaku, Iowa, and Gabba, the deep snoot to Uko. Why did you know Garakunjimbo, Snamirijo?
Aywa, you see that one almost the first thing to do this week. No, no, Mandiri won't look and did him with his medical health candy. So it depends on the wound, no, 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 no,
okay. Asa pa maku kone, rukuta ora chiruzi chei momo.
Yes, my language is yes, and I will show.
Okay, okay. Maku kufata jiruku kuita kuti no kwani se reku ura ramongo shini shini nani.
Zaganyani.
Kuneva mo vakatere, raba ngange var kupata mabasa, sna kufani raba rimo momo jipsluti monoti. Kana Edmond Masiwa, wari kuti vari Joni uyai tigadzirise nyika munoti iwo kwari.
No, kana iwo vari uko ku Zimbabwe vari kwasa kugadzira nyika touyawo tichipatsirawo. Saka vari ku Zimbabwe ngava tanga vagadzira nyika tinouya tichimudzira kuuya.
Saka muri kuti imi hamuna kunyoresa kuvhota here?
Ndini this time handina kunyoresa ndaniita nekuvhota.
Saka hamusiri kutombodzokera kumusha kunovhota?
Kumusha hai. Handisi kuti nyika nyeba handisi kuzodzokera.
Ko muri yenyu iri kupi?
Muri yangu iri kuZimbabwe.
Saka vari kuraramawo sei?
Ava vari kutorarama vari kutongogona kuraramiswa nesu tiri kuno tinokwanisa kungoti basi tikwanise kuvatumira zvatingawana ukono.
Aiwa tinokutendai chaizvo. Aiwa taura yenyu sare yenyu nekwamuri vanhu vanzwi.
Ora chinozi Brighton Makombe ndiri muDetroit extension 1.
Orait. Saka mamuri kutaura kuti muri padhuze nepakaurayiwa Vanyati, pa, ipo paka ikuwa sei parijino, paka varwa ireva, nwaru kungo furani ipo ili, paka mirati.
Aya, pa, chato rado zingi, paka fila mungu, yato nguwa zira futita gawa, nwaru kungo fafani ipo saladana.
Saka juni chino gara chisi ka imo omo irenya ee miri chonga ee.
Nya ee miri chonga, kusi, azito shami, sikuwa nwaru mungu, zoto shami sako nwaru kule, maji kwa chini 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 chini.
Vawani kwa hivyo vachi fona pa WhatsApp number zedu vangavari kutaura kuti vari ku deep snoot chino chirongwa chemadzimai but nasi pambopinda murume angari kutaura nekuti ndivo vataura kuti vari ku deep snoot vangavari kuda kutaura vachitiudza kuti kwakamira sei regai tione kuti tichienderera mberi nechirongwa chedu tiende star we hearing there from one Zimbabwean who actually says he is a resident of deep snoot and he says he stays near where the late Elvis Nyati was burnt to death. But he says right now, it doesn't look as if anything even happened at that spot. And then he said, living in Dipschlut, if you walk any day and you don't find a corpse, then it's not Dipschlut.
So, yeah, we've heard that it's a very, you know, crime-infested area even before Elvis' death. The residents know that, and there are usually some markings and some deaths, like he's saying. Oh, what a place. But he's saying that they are just keeping on there despite all this.
And then I asked him about, you know, the words of Mr. Malema, what he thought. But he said he feels it's just politicking. But he says, you know, he appreciates what Mr. Malema said, but he just thinks it's politicking. And he's adamant that he's not going home to vote. He says those in Zimbabwe can fix the country. So he's one of the people that don't believe in going back home to vote.
Okay. Yes, Mav, we are still waiting for our guest, Kukunube of African Diaspora Forum. She says she's on the ground. They usually talk to the people who are affected by these incidents so that we can talk about what's going on. So anytime we'll be having her here with us. But kulabo ke abasanda ukusixhuma bathethi ke sicubungula ke okwenzakalayo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa bese lo mlaleli wethu lapha ke othe yena kuningi okwenzakalayo endaweni yedisclose lapho esezwa ukuthi umnumzana okwabhubhela khona umnumzana Elvis Nyathi ebulawa ngabantu kulelo lizwe. Ye, kwahlasimulisa abaningi igazi ngempela ukuthi wayengabulawa ngesihluku esinjalo. Kodwa sesibona-ke ukuthi kuthiwa vele indawo egcwele izikhiwi singatsho njalo ngoba-ke ngabantu abahamba abantu inkunzi ababulala abanye abathathela abanye izinto zabo ababonakala belobudlwangudlwangu. Yikho-ke ukuthi bahamba lapho-ke beqaphele. Njalo-ke okokuvota bathatha abantu-ke ngembono ehlukeneyo. Abanye bathi ye bazabuya, abanye bathi hhayi kulukhuni. Ngakho sizabona-ke ukuthi kuzaphetha ngani, kodwa iningi likhanya lokho libhensele umumo okhona ngale lizama ukuthi liziphilise nemuli zazo nemdeni yayo. Yebo-ke silindele-ke unkosazana Kuncube we-African Diaspora Global Network ukuthi sicubungule okuningi okwenzakala khona ngale-ke ngoba ngabalwela ilungelo loluntu abasebenza labantu kulelo lizwe. Njalo silomunye futhi unkosazana Roslyn Ncube uthe uzasixhasa laye lapha engabuya kuzaba kuhle ngoba sizacubo yena usezimbabwe sizacubungula ukuthi kambe kuhle yini ukuthi abantu babuye lapha bezovota njalo ukubandla le-lead. Ngakho kuzaba kuhle ukuthi size ukuthi ibandla lakhe lithini elikhokhelwa ngunkosazana Linda Basarira ukuthi bathini-ke bona ngokuhlupheka-ke kwabesifazana. Siyasibone belwela kakhulu amalungelo abesifazana ukuthi ukuhlupheka kwalabo abase-South Africa khona-ke ye bazabuya nini kuthini. Ngakho-ke siyathemba ukubana bazasixhasa-ke kathesi sicubungule-ke okuningi okwenzakalayo. Marvelous.
Kura bathiyendeera mberi nechirongwa chedu pari zvino tichiwanikwa isi tichitaura pamusoro pemazwi akataurwa ivo nava Julius Malema vachitaura vari pamusangano wavo weEFF vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti vakwanise kuenda ivo vachinovhota. Pana Maria Mashumba ari kuti edme sista Maria munogona kuklika palink yatawanikwa tisa yakanzi VOA Shona kana kutifonera paWhatsApp namba dzedu. Asi regai timbonzwa zvakawanikwa izvo zvichitaurwa navaMalema vachitaura ivo vari pamusangano wavo weEFF.
From EFF has destroyed what was a promising land of Zimbabwe and the current leader of Zimbabwe is true land. So the people of Zimbabwe, we want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when there are elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. You cannot just hold your hands. The people of Zimbabwe must rise here in South Africa and go and vote for a proper government in Zimbabwe. Let's not be comfortable and think no. All is well as long as we are in South Africa. Let's not forget, as Zimbabweans, that we've got a duty at home to deliver a progressive government that will respect human rights, that will make sure the economy of Zimbabwe grows, that will make sure it defeats poverty and unemployment. Because a progressive and developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
We're hearing there from Julius Malema, the leader of the EFF, was speaking at one of his rallies for his party, the EFF, speaking about Zimbabwe and also urging Zimbabweans to go and vote. Apotanga Chukunzwaga Julius Malema. Vanova ivo mutungamiri weEFF vachitaura ivo vachiti zvizvarwa zveZimbabwe musanyatsogara muchiti aiwa zvinhu zvakanaka tiri kuno kuSouth Africa endai munovhota. kuitira kuti muwanike imi remangwana renyu richisanduka vachitaura ivo kuti kana mavhota munogona kuzodzoka asi hapana munhu angawanikwa iye achibatsirwa kuti zvinhu zvimunakire iye asinawo kuenda kumusha achinovhota ndokutaura kwavanga vari kuita saka nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti zvinhu zviri kutarisana nemadzimai nyanya panguva ino imomo musouth africa takatarisa zviri kutaurwa izvi navajulius malema vachitaura ivo vachitaura vari kutaura maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika iyi yesouth africa vari kutaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwe vachisimuka neuwandu hwavo vachienda kunovhota nekuti vari kuti kana vanhu vasina kuvhota zvinhu hazvizowanikwa zvichisanduka munyika yezimbabwe saka ndo zvatanga tiri kukurukura ipo pano tichionesana kuti zvakamira sei uyezve kana paine madzimai vari imomo musouth africa zvii zvamuri kutarisana nazvo nekuti vamwe vatakataura navo vazhinji vari kuti zvinhu zvakaoma asi chekudzokerera kumusha hapana asi vamwe vari kuti zviri nani kuti tidzokere semadzimai sezvo kwanyanya kuita iko mhirizhonga tichiona kuti takaona munguva yapfuura chimwe chizvarwa chezimbabwe vanyati vachiwanikwa ivo vachipiswa vachiurayiwa imo munyika iyoyi yesouth africa saka vamwe ndo zvavari kutaura kuti zvazonyanya regai timbonoona kuti kumusha tingaita sei ikoko asi regai tione pana Taswell ari kutaura kuti that's the leaders we are willing to have in africa good message from Mr. Malema saka Taswell Nyakurwa ari kuti iye anobvumirana nezviri kutaurwa navamalema zvekuti vanhu ngavaende vachinoedza ivo kuti vawanikwe vachivhota nekuti ari kutaura iye kuti zvavari kuona zviri kutaurwa navamalema ndo zvinofanira kunge zviri kutaurwa nevatungamiri vemapato imomo muafrica kuitira kuti vanhu vawanikwe vachisandurawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano uyezve tichida kunzwa kubva kwamuri nekuti pane vamwe kola vedu vabva vafona vari kudeep suit ikoko kune mhirizhonga yakanyanya vanga vari kutaura ivo ipo pano vachitaura kuti zvinhu zvakaoma asi vari kurarama zuva nezuva vachiti vanoraramiswa nenyasha dzamwari saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvo ipo pano tichionesana kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei takatarisa nyaya yezviri kuwanikwa zvichiitika munzvimbo yesouth africa memory magidi ari kuti halo tete ndiri kuno ndiri kupretoria kwakadii kupretoria kwamuri ikoko uyezve imi muri kuona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yemamiriro akaita zvinhu musouth africa muri kuwanikwa here muchibvumirana nemazwi avajulius malema vawanikwa ivo vachikurudzira kuti vanhu vawanikwe vachienda kunovhota sezvo vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pari zvino saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura uyezve regai tienderere mberi tichinzwa kune vamwe vanyarikani vedu kuti zvakamira sei pari zvino sa
yebo ke mavelasia siyabonga kakhulu sinethemba lokuba unkosazana Roslyn Ncube laye olade uzasixhasa kathesi ngoba uthe uyabuya lo nkosazana ke Gugu Ncube we-African Diaspora Global Network but kodwa abakabuyi lapho bebuya ke sizezwa ukuthi kuhamba njani labo ke abasanda ukusixhasa sixoxa ke ngokwenzakala kwele South Africa ukuthi abantu ke bengathini ngakho ukuze umomo ulunye yebo ke lapha ecingweni silo nkosazana ke yebo ke hayi ngabona icingo lakho luyala ukuthi lu-connecte so that was Rosalind Ncube. She says she connected, she could see us, but she couldn't connect her properly. We're trying to get in touch with her as the network problems is very bad. But once we get here, siza xoxana ke. Labo ke abasanda ukusixhasa namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kwele South Africa ke. Ngodlakela ke oluqondiswe kwabokuza iningi ngelithi sokunzima ukuhlala kulelo lizwe kanye nokuthola imisebenzi ngakho ke singathola ke abahlonitshwa bethu bazasichasisela ke ukuthi kuhamba njani lapho bese sixoxa omunye ke esike saxoxa naye kulona lolu hlelo ngokwenzakala kwele South Africa nkosazana ke Pressure Mbulube yena othi konke lokho okwakusenzakala kwele South Africa ke bona babezama ukuthi uyena ke unkosazana ke President Ngwelube ukubandla ke eliphikisayo wena elizibiza ngungu-Deputy National Leader we-Freedom Alliance. Yikho ke sizezwa ke amazwi akhe ukuthi bona bathini ngodlakela, ngakhona ngodlakela kuphela kodwa langokunye kokulwela amalungelo oluntu abathi bona singathi bathi bale Women's Caucus ke kunhlanganiso yabo uPresident Ngwelube, lapho ke abaxoxisana khona ngabangakwenza ke kwabesifazane. Yena ke asimtholanga ke ecingweni kodwa uthi ke yena uza sisamqopha ke inkulumo yakhe lapha asizweni ke uthi ibandla lakhe kuyini elikwenzayo ngokulela amalungelo abesifazana njena ekhona ngale kwele South Africa.
Ngiyabonga kakhulu. Ibizo lami nguPresident Ngwelube, ngingu-Deputy National Leader we-Freedom Alliance. I-Freedom Alliance liyiqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. I-Freedom Alliance ilogatsha labomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kwe-Freedom Alliance. Ugatsha labomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebelekeni lasemidlands. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni njalo uqhubekise umzabalazo wokuzikhulula singabantu bemathebelekeni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties, njalo abanye bazivele bengama-individuals from ama-organizations engingeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana kwawo. Njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla, lamanye ama-organizations. Ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi abantu abangomama balamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba. Nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba, omama basezingeni eliphansi kakhulu xa sesikhangela kwezemfundo kwezokukhokhela emnothweni welizwe la kwezepolitics nje kwezombusazwe. So nxa sesibeka ngapha emathebelelendi sikhumbule ukuthi umuntu ongumama emathebelelendi uhlukunyezwe kakhulu. Yikho thina sithi thina indaba yabomama emathebelekeni lasemidlands ayifani kwezinye indawo. Umama wasemathebelekeni lasemidlands ubuhlungu akuzwileyo nokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu, njalo izimpi azilwayo azifani la kwezinye izindawo. Njengokuthi umama wasemathebelekeni suffered through a genocide. Sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balusa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela. Njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu, sincindezelwe ezindaweni zakithi. Yikho thina si-Women's Caucus yikho esikulwisayo singabantu singomama basemathebeleleni lasemidlands ekuthini i-case yethu, indaba yethu, umzabalazo wethu, into esiyilwayo ayifani la kwezinye indawo. Yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama emathebeleleni lasemidlands siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho, uloku njalo esadlulakikho sisiya phambili. Esikwenzayo manje singomama be-Women's Caucus ukuthi sisazigoqa njengebandla elitsha sile campaign eyokugubhuzela omama ukuthi ba-register ukuvota. Ngoba siyazi ukuthi omama bayi-majority njalo omama mabesukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma ne-youth iyasukuma. Okunye futhi engangezelela ukuthi i-Women's Caucus ye-Freedom Alliance ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngenxa yokuthi ngithile ukuthi i-Freedom Alliance i-Women's Caucus ijoyinwa ngamankazana from 16 years. So ungangukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi-youth manje esuka laphaya usuka futhi agraduate angene u-Freedom Alliance ebandleni. Yikho ngithi mina i-Women's Caucus ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Yebo-ke sibonge lathi lapho-ke there mavo we're hearing Praise Yangolube. She's the deputy president of the Freedom Alliance. That's an opposition party. She's in South Africa there, and she's saying women are facing a lot of problems back home. That's why some of them, they come to South Africa, but they are trying to sort out everything to ensure that life is bearable for women. And how are they doing that? In their party, they've got a women's caucus, which they have formed, where people, where membership starts at 16 years. So that means even 16-year-olds, from the time they are youth, they can try and join, they can start, you know, the campaigns, they can start the activism and ensuring that women's lives are much better. That's what she's saying there. Then she's in South Africa. She's talking about how problematic it is for women to live peacefully in Zimbabwe because of economic problems, and some of them don't aspire for higher positions, but they are doing a lot to solve the problem from back home. Because although some leaders are in South Africa, they say it's a party that's based in Zimbabwe, in Matabeleland and Midlands, and there are many problems in those regions that send people going to South Africa. And here she's saying that they hope women will also register to vote en masse so that the problems that are being faced here will be better. Over to you.
Thank you so much, sir. Apo tsangati kunzwa kubva kune vamo vanyarikani vedu vanga vari kutaurawo maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munzvimbo yeSouth Africa. Asi regai timbotora vamwe kola vedu vari kuSouth Africa vati iye hendo zvoti chirongwa chemadzimai, asi ndida kupindawo nditaurawo pfungwa dzangu. Alo kola, makadii? Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi uyezve kwakamira sei ikoko?
Muri kutaura na mukoma nozi andiri ku Free State. Kuno ku Free State kuri redi chaizvo.
Ehe.
Saka
muri kuona sei mazwi akataurwa navamalema ekuti vanhu ngavaende kumusha vanovhota?
Mazwi avamarema haana kuipa, mazwi akanaka chaizvo, uyezve mazwi anokurudzira kune isu zvizvarwa zveZimbabwe. Uyezve ndinoti kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe kana zvakateerera, kudai tatora mazwi avamarema avataura, towa nawo mumwe wedu, towa neshungu nechido chekuti isu tikwanise kuwanikwa tichishanda kunyika dzekwedu, tikwanise kuwana tichisimudzira nyika yekwedu. Imhaka yekuti wamarema ukatarisa zvinotaurwa nevamarema, munhu anoda kuvaka nyika yeAfrica yese, nekuti hapana paanotombotaura chiti munhu anobva kana kuMozambique, anobva kuNigeria, anobva kuGhana haasi hama yangu, anotaura kuti ihama yangu. Saka munhu anoda kuvaka Africa as a continent.
Saka imi muri kuona sei makanyoreswawo here kuenda kunovhota, uyezve muri kuona sei kurudziro iri kupiwa kuti vanhu ngavabude neuwandu hwavo?
Inei kutaura kuno ndakutoita kutoti tishushande pana Disemba pandoenda, kana ndoenda ndozodzoka kana ndavhota.
Saka varwi venyu kumabasa uko vari kuti chii, vachakupa here mukana wekuti niende kunonyoresa? Mkoma mwenezi wa rakanaka.
Sakana
zaiteke. Ayu wapo, utaona kola redu wa wani kwa chifona iwo, baru kutawara iwo kuti iju, kutawara vama lema, shaka kosha, and sezo jinujisina kumira sakanaka mwenyika, uyeju yu baru kuti iwo, vacha towa ni kwa, vachibuda, vachienda kunofota, pachatanga ipo, nyaya iyo ye kunyoreka kufota. Arigaiti mboona, shanga shuriki kita apo, pakashaya, vanyati ku South Africa patinoona hanzvadzi yavo achichema ari kubulawayo nemhuri yavanyati. Saka vazhinji vari kuti vakaona zvinhu zvakadai ndozvimwe zviri kunyanya vadzimba mwoyo zviri kuita kuti semadzimai vagowanikwawo vachifunga kuti pari zvino kana zvinhu zvikaramba zvakadai vanokwanisa kunge vachizoona vachidzokera kuZimbabwe. Asi vamwewo vachizoenda pamberi vachitaura kuti zvinhu zvacho hazvina kunaka, hazvina zvakaoma zvekuti kana kumusha kwacho munhu anoshaya kuti angatangira papi. Saka ndiwo nhaurwa yatiinayo nhasi kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi munyika yeSouth Africa. Takanyanyonangana nemadzimai kuti zvinhu zvamuri kutarisana nazvo pari zvino, uyezve kuti remangwana renyu munyika iyi munoona rakamira sei, tichiona mazwi akataurwa ivo navaJulius Malema vachitaura ivo nenhengo dzavo dzeEFF. Vakataura vakanangana zvizvarwa zveZimbabwe vachiti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe izvo zvichienda kunonyoresa kuvhota uyezve zvichinovhota zvakare. Vachitaura ivo kuti zvinhu zvikanaka muZimbabwe hapana chakaipa kuti vanhu vagozodzoka zvakare munyika yeSouth Africa. Asi pari zvino vanga vari kuti ivo haisi nguva yekuti vanhu varayirwe vachiti vakagarika, asi nguva yekuti vanhu vabude neuwandu hwavo vachienda kunovhota. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano tichitarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko nyanya semadzimai. Sa
yebo ke lapho besizwa umlaleli wethu oseSouth Africa ke esitshela ukuthi basezinjani kulelo lizwe. Okwamanje ke sizezwa ke enye ingxoxo esayiqhuba ke lo nkosazana Memorisi Ncube oweZimbabwe community in South Africa ngena esichathisela ngokuthi umumo uqhubeka njani khona ngale kwele South Africa. Yes, now we'll hear Mava when we spoke to Memory Ncube about the problems there in South Africa. She is a member of Zimbabwe community in South Africa, and they usually deal with what's happening there in South Africa closely. Let's hear what she has to say about what's going on.
So into as far events for us as Zimbabweans, because now we are being painted with the same brush. Even if we are not so seller, same seller voting in Zimbabwe, isn't this in general, they are making our lives very, very difficult in South Africa, because even if we have better, then we have to say bad way. Ukuthi angikwazi ukuthi omunye okwazi ukuthi ungumzimbabwe nombani ongakwaziyo ngubani ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelani or kanjani awukwazi. The third thing is, isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kugaba, but ukuthi uthole umuntu ukuthi ambeze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayefuna ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe owaganga kuo or ubesebenza kukwathesho njile, but they don't expose those people, and then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent. Crime, it happens everywhere and done by many people, but because the Zimbabweans are asking what's happening in the lab of food in South Africa, which I was really the Puma Sola for all about it.
Yes, very interesting perspective there from Memory Sinobe of Zimbabwe community in South Africa. There, Mav, she's saying that it's difficult to go back home. What will they go back to? And she has a very interesting observation that she's saying most problems Zimbabweans are causing it themselves, upon themselves, although it ends up affecting the innocent ones. Because wherever there's crime, one or two people there will be Zimbabweans. Some will be from other nationalities, but yes, there will be one or two Zimbabweans, be it a heist, be it, you know, common theft, be it there are some people who kind of, you know, just snatch cell phones or handbags or money from especially women in the streets, and they are saying it's mostly Zimbabweans, but they are saying even other high-profile crimes like robbing banks, you find there's one or two Zimbabweans. So she's advising, she's saying they're advising Zimbabweans as the activists, the Zimbabwe community in South Africa, that they should observe the rules and the laws of that country, as their actions can impact badly on other Zimbabweans who haven't even committed crime. So they take it on Zimbabwe, not on all Zimbabweans they see. So they are endangering others by simple not observing the rules. And she's saying, she gives an example that she keeps to herself. She will, from work, she will go and, you know, she either goes to church, reads her books, she keeps to her family. And that's some South Africans, it's not everyone who supports the Operation Dudula initiative. Some, they are working with South Africans in some places, and they are good people, she says. They respect each other's space, because they are working properly there. So it's not that every South African is xenophobic. That's what she's telling us. But she's saying in Zimbabwe community in South Africa, they are saying, Zimbabweans, please observe the country's laws so that everyone lives peacefully. Over to you.
I want to speak on to a Pamsoro page with Taurwa. Nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara imomo muSouth Africa vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe panguva ino apo takaona isu munguva yapfuura paine mhirizhonga yanga iri kuitika munzvimbo yeSouth Africa tikaona zvakare chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa vachipiswa uyezve vakawanikwa vachizowanikwa vachivigwa kunyika yeZimbabwe. Asi nyaya huru yatanga tichikutarisa, tanga tichikunyanyotarisa zvakataurwa izvo nava Julius Malema. Vachitaura vakanangana nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe, vachikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuenda kunovhota, vachiti ivo hazvibatsire kuti vanhu vangogara pasi vachiti zvinhu zvese zvakanaka uyezve vasingawaniki vachigadzirisa zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa. Asi regai tinzwe kune vamwe kola vakawanikwa vachititumira meseji. Vanga mama B vari kutaura ivo vari muSouth Africa.
Makadii ndatama kufona kakawanda, but call iri kungoti not answered or declined. I don't know. So ndaida kutaurawo maererano nemagarira atakaita kuno kuSouth Africa. Ini ndoshanda muhealth sector kuno kuSouth Africa kunoko. And then I've been in Zimbabwe for a long time. That's where I used to work. But I relocated to South Africa some time back because I'm not someone who really loved kubuda, kunogara kunze or what. Ndengo wa mungu ya ndunguru wa mungu ya ndungu fara kukara kumba. I'm going to tell you the truth, Kitty. They stand up my private hospitals. It's about $150. $150 I know I can't stop with you because it's me. Vanoda kuenda kuchikoro ende tine mabhuzi marensi mazhii nevanhu vanosvikarawo nevana vedu patinenge taenda kubasa zvaisakwana ndo zvakatiga kuti tiuye kuno kuSouth Africa. Asi izvezvi we are no longer feeling safe. Pese patinongoona mavhidhio ewaya anenge achitenderera pamasocial media kana patinongoonawo zvinhu news tinenge zvichitaura kuti vanhu vazodini vanhu vazodini nenge aurayiwa zvinhu zvinotibata mukatikati nemwoyo kuti saka mangwana pamwe ndiniwo. Kana murume wako chee panobuda achienda kubasa unotongona mhanza kuti Mwari muchengetedzei kwese kwaachanga achienda. Iwe chaiwo uchibuda uchienda kubasa unenge uchingona mhanza. Vana chavo panobuda achienda kuchikoro unenge uchingona mhanza kuti Mwari dai mangoti titesekedzawo panguva yati yakaoma kudai. Asi taingona mhanza chokwadi kuti dai nyika yaiduka yaita yadzoreredzeka. Handidzive kuti hawo, but as we stand right now ka azvinomira mushe muSouth Africa muno ini ndiri kujogeka hangu but side randinogara hazvisati zvasvika hatisati tazviona kuno kwatiri asi kwachona kwazviri kuitika kuna nadipsirot koko tichingoona kuti vanhu izvezvi zvavakungogara vakaisa ana mumaoko kuti mangwana pamwe ndini ukangonzwa ichatigupa nzi utoti pamwe mavigilanti aya auya kuzotiuraya saka hatizive solution honestly speaking because we might opt to go home toenda tose nevana tonotambura zveikoko nekuti ikoko hakuna chidi chiriko ikoko kuzimbabwe kutaura chokwadi that's why some of us tiri kuzama nepese patinogona kutunga nzima tiendo kuze kuoverseas kuna na UK kuna na Australia kuna na Europe kokoko tikwanise kushandawo tiri wana mari inokwanisa kuti tirembwe dzedu because patiri izvezvi kutaura chokwadi hatidi kunyepirana zvakaoma here in South Africa we are trying but well tichikombeya masalari atinowana kunona atinowana kuzimbabwe zvakasiyana nekure saka kudzokera kumba pari zvino inini kwandiri zvangu honestly it's not an option asi still tikugara tichirarama mukutya fiye chaiyo kuti ndai mwari mangwana ndimiwo pamwe ndichabatwa ndikadi ndikaurayiwa kana kuti mhuri yangu ichabatwa ikaurayiwa but tinongonamatawo kuti mwari angoti nzwiwo ipapo but solution chaiyo tete kutaura chokwadi hatina tingori vanhu vakamira we are between a rock and a rock Zimbabwe rock South Africa saka tiri pakati because South Africa hatisi kudiwa kuzimbabwe kwakaoma tinonofane nzara maitabasa titi
apo tiri kunzwa kubva kuna mama b vanga vari kusouth africa kujohannesburg vachitaura ivo kuti ivo vanga vari kuita kubata mabasa emishonga nezvimwewo kuzvipatara vachitaura kuti vakazosiya zimbabwe pamusoro pekuti mari yavaitambira kuzvipatara yanga isingakwani asi vari kuti zvakare vari imomo musouth africa vari kutyira upenyu hwavo nevana vavo vachiti pese panobuda murume wavo achienda panze vanogara vachitoshaya kuti ko achadzoka ari mupenyu here kana kuti kwete uyezve nemavhidhiyo anoramba achitenderedzwa nevanhu nezvimwe zvakadaro ndo zvimwe zvavari kuti vari kana vawanikwa vachitarisana neizvozvo zvinhu zvinotyisa kana uri musouth africa asi vari kuti ivo semaonero avo havafungidziri kuti vachawanikwa vachidzokera kumusha nekuti vari kuti ivo hapana zvavanoona kunge hazviriko kumusha kuzimbabwe zvingavabatsire ivo nemhuri yavo so they were hearing from one of the callers who actually called in a lady in South Africa who said that she doesn't think she'll go back to Zimbabwe. She's actually aiming to emigrate to either the United Kingdom or the United States or Australia or other countries because she says she doesn't feel that there's anything that has changed in Zimbabwe that will, you know, be able to make her look after herself and her family. So she says, yes, they are afraid, but she's between a rock and a hard place at the moment.
Yes, very interesting. Marvelous. Lapho ke besizwa ke omunye ke sizalwane seZimbabwe se South Africa othi yena hayi kasoze abuyele ekhaya ngangcono yakwamanye amazwe phetshe ngoba ekhaya kuhlaleki. Yes, silo nkosazana Victress Matutu. We have Miss Victress Matutu from Zim in Bogoto on the line.
Unfortunately, we can't even take her because we are at the deadline. Even if she wanted to take a penalty, she can probably do 30 seconds.
Oh, yes.
Yeah, let's give her an audience. She can just come in and
say something. Okay, I thought you still had a few. 30 seconds, Victress. Litinga mazwi kaMnumzana Malema khona ngapho kwele South Africa ukuthi abantu bebuye ekhaya bezovota.
Unfortunately, if she's not ready, then we need to...
And then, Victress? Yebo. Yebo kamalutshana lawo lawo. Hayi uxolo bengithi sizaxoxa kabanzi. Yes, she made it short and straight to the point. She says, let's go home and vote. Victress Matutu from Zim in Bogoto. Siyabonga Victress, sesivala uhlelo lwethu. Yebo.
So we'd like to thank all those that were on our program this evening. We'd like to thank also those that were following us. We really value your opinion and we hope that you'll be able to come and join us again next week here on the Women's Roundtable where we look up at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Yeah, Mhlanganya.